Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana tokara manero anhasi uri musi wechina kurume 17, 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda munyika voshora zvikuru kurohwa kunonzi kwaitwa mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Kanembe vanozivikanwa nerekuti madzibaba veshanduko. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri kurufu rwevaimbi wemutungamiri wenyika yeZambia vaRupia Banda. Indiwe mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti munyika maberekera ingwe zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzaro kwasara vhiki rimwe chete kuti nyika iende kusarudzo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Sangano remagweta veZimbabwe Lawyers for Human Rights raburitsa padande mutande raro reTwitter kuti vaGodfrey Chidau Karembera nengo yebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vanozikanwa nekuti madzibaba veshanduko varohwa vari mumaoko emapurisa kukamba yeHarare Central. State lecturer inotiwo vari kupomerwa mhosva yekusazvibata zvakanaka paruzhinji vachinzi vanga vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vaNelson Chamisa veTwitter. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko ratiwo padande mutande reTwitter pari kuitwa tsvakurudzo nezvenyaya yekusabatwa zvakanaka kwavakarembera vari mumaoko emapurisa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kuongorora nyaya yekuti varohwa vari mumaoko emapurisa uye imwe nyaya yavari kupomerwa yekuti vange vachitsvaga rutsigiro zvisina mvumo yemapurisa nekunziwo vatuka mapurisa pavange vachida kusungwa. Mutauriri weCCC muzvaye Fadza Maere vatiwo imwe nengo yava maitokozile dhuve vari kuda kutsvaga chigaro cheukanzura kuUmuzimwane Ward 20 vakarara vachishungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANPF.
CCC hatisi kufara zvamuchose neelectoral environment iriko. ZANPF iri kushandisa mhirizhonga neviolence. Nhasi chaiye madzibaba veshanduko vasu kwa tezi zvondo vavarohwa zvakare takaona kukwekwe vambezano tie vakakonda mbonini yuve zvakare tine nyaya ya Erasmus Nyandoro kuHarare East akarohwa zvakare nevanhu nemapurisa uye kuHarare East kwaitika violence nematagi vezano PF. Tine nyaya ya Tobekile Dube ari kubawa zvakare akarohwa nematagi vezano PF.
Mune imwewo nyaya bato reZANPF rinoti rinoda kukunda sarudzo zvakachena uye ishuviro yavo kuti mapato ese zvematongero enyika akwanise kutsvaga rutsigiro. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, murongi wemusangano nekufambiswa kwemabasa mubato reZANPF vaMike Bima vati bato reZANPF rinoda kuti mapato ese avachakwikwidzana nawo musarudzo vatsvage rutsigiro vakasununguka uye kusina mhirizhonga.
As we go into elections, all parties should be given the opportunity to go and sell what they want to do as a government. We'll carry the day, so we've no fear. We wouldn't want to run a race where we run it alone. Otherwise, there is no competition. So we are as a party. We would like to to compete. We are ready for competition, and we will win in that competition. But we want to win in a free and fair manner. That's why we, as a party, we don't condone issues of violence. We want fair play.
Atichi uye atidi makundano atiri tega sebato tinotoda kukwidzana nevamwe uye tichawina asi toda kuwina zviri pajekerere atitodi mhirizhonga
vatiwo bato rezanupf riri kushandisa sarudzo dziri kutarisirwa muna kurume sechiyero kuona kuti zviga zvehurumende zviri kutsigirwa here vaenderera mberi vachiti bato ravo ratotangawo kupa ruzivo kuna avo vachange vari panzvimbo dzekuvhoterwa kana kuti mapolling agents asi muzvaema Yerevati ibasa rezanupf kutaura zvekusada mhirizhonga asi vachiita
kuti zanupf inotaura sezvaita vabina izvozvo kuti havasi kuda mhirizhonga asi on the ground mhirizhonga ndo yavari kutoshandisa
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vasidics muradzikwa vatiwo mamwe mapato munyika haasi kupiwa mukana wokutsvaga rutsigiro
rinonyenga rinohwarara uye zvedindingo harichinji mavararo zvinhu zvizhinji zvinovimbi kwani kutaurwa nebato rezanupf asi nguva zhinji harizozadzisi zvarinotaura mamwe mapato haasi kuwaniswa mukana yakakodzera anoshandisirwa mhirizhonga nemitemo yainonzi lawfare pachirungu kana vachida kuita marali kana kuti vabudewo zvavo pazvivhitivhiti kana nepedzero dzenyika panguva yatikasasana nayo mabaelections harisi kuitika zvinhu izvozvo saka yangorovo mashoko zvavo kwete kuti ndo zvarinoita bato iri bato remhirizhonga
sarudzo dzemabaelections dziri kutarisirwa kuitwa musi wa26 kurume ndakamirira studio 7 muharare ndine rutendo mawere
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vabatana nevamwe vatungamiri kurufu rwevaimbwe mutungamiri wenyika yezambia varupia banda nyika dzanga dziine vamiriri parufu apa dzinoti namibia south africa botswana eswatini angola nedemocratic republic of congo mukuziya nezvenyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata mumiriri wewarren park mudare reparamende vari nhengo yecitizens coalition for change vashakespeare hamauswa vakambodzidzisa pamulungushi university kuzambia
rufu rwavarupia banda ndingati rufu rwuri kuchemewa nevanhu vemusouthern africa kunyanyanyanyawo vanhu vemuzambia asi tichitarisawo kuti munhu angari anational leader kuzambia akava vice president wenyika yavo kubva muna 2006 paakasevhawo nguva iyoyo zambia yanga iri ichiendawo matingati muchirungu through transformation yekuti nyika yavo yakanga ine ikonomi yaigadzikana zvematongerwo zveupfumi zvanga zvichigadzikanawo munyika mavo pachitungamirwa navamwana wasa asi varupia banda tinozoona zvakare vanhu vano pavanofa vanhu vanotarisa zvavakaita zvakanaka asi pakupedzisira rwendo rwavo haruna kunge rwapera zvakanaka pavakanga vachiri muhurumende
ende zvipi zvimwe zvipomerwa izvi vahamauswa
tinonoona varupia banda vari munhu zvakare akazenge akupomerwa mhosva dzekunge achiita nyaya dzecorruption dzavakanga vakupomerwa mhosva kunyange vasina havo kuzobatwa nemhosva kana kuti vakapika jeri asi munhu akamboendeswawo kukoti achinzi vakanga vakushandisa masimba avo kuti vaite mabasa ichoko muhomwe saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinotariswa pari kufa varupia banda asi muchishona kana tiri kuno kuzimbabwe vanhu vanoti wafa wanaka isiwe kuzimbabwewo tiri kuchema nekuti varupia banda munhu akazvarirwawo kuno
chii chimwe chingadzidzwawo nezimbabwe kubva kuupenyu hwavo
kunyange pavakazodyiwawo vapedza 3 years dzavo dzavakanga vari purezident varupia banda havana kurambira pachigaro chinova chunhu chakarambawo chichiratidza kuti zambia inyika isina dambudziko rekuti vanenge vadyiwa pazvigaro vagosiyirawo vanenge vahwina izvozvo zvinhu vakaramba vachichengetedzawo chimwe chechinhu chakanaka munyika yezambia chinovawo chinotarisirwa kuti chingaitikawo munyika yeZimbabwe. So vari pia banda vanhu vanovaona semutungamiriwo akashandira nyika yake. Ndokusaka kunyange president veko vaakaende ichilema vapawo mashoko ekuchema vachirangarirawo basa rakaitwa navari pia banda.
Mumiriri weWarren Park mudare reparamende vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaShakespeare Hamauswa avakambodzidzisa paMulungushi University kuZambia vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti vachange vachiwedzera rubatsiro rwuri kupiwa nyika yeUkraine nemari inosvika mamiriyoni mazana masere kana kuti $800 million. Mari iyi ndeyekutenga zvombo zvehondo nekubatsira vari kutiza hondo iri muUkraine iyo iri kurwisana neRussia. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zviri kuita America zvinoratidza kuti nyika iyi iri kutopinda muhondo iyi nekabisira. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakataurawo nezuro vakati vanga vasina dzimwe nzira dzekugadzirisa gakava ravo neUkraine kusara kwehondo sezvo hurukuro dzavaiedza kuita nenyika iyi murunyararo dzisina kufamba zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya weStudio 7 namuzvindafundo Masocha nezvenyaya iyi.
Ndinoona sokuti zviri kuitika izvozvi zvokukupira mari norutsigiro pamwe chete nokunzwa zviri kunge zvichitaurwa navaPutin zvinoita kuti tione kuti hondo iyi ichiri kuenderera mberi. Zvinova zvinhu zvinoshungurudza chaizvo nyangwe vachinge vachitaudzana Russia neUkraine neshamwari dzeUkraine kuti vakwanise kuwana chibvumirano chokumisa hondo iyi, asi kana zvombo zvichienda zvekare nokunzwa kutaura kuri kuita vaPutin, tine tichiona kuti tiri muhondo iyi kwenguva yakati rebei sepasi rose, nokuti zviri kuitika kuUkraine ndozvatoona zvichinge zvichibata vanhu vakawanda, kuafekta vanhu vakawanda pasi rose, kunyanya nyaya dzepeturo nezvimwe zvokutengeserana pakati penyika. Saka tiri mudambudziko iri kwenguva yakati rebei chaizvo.
Tinoonawo America inotaura iyo kuti ichange iri kupa Ukraine, vaBiden vataura ivo kuti vachapa mari inowedzera ye$800 million uyezve nezvombo zvokushandisa. Munoona seizvi?
Ndinoona sokuti kutopinda muhondo kuri kuita America neimwe nzira. Zvinova zvinoti svedeza padhuze neyatingangoti isu World War III, nokuti zvombo izvi kupiwa kwazviri kuitwa Ukraine nerubetsero rwemari zvinenge zvichitotutumisa Russia kutsamwa kuti ikwanise pamwe kuzoshandisa atingati manuclear weapons aya anogona kuuraya vanhu vakawanda, machemical weapons anogona kuti vanogona kumadirira muUkraine imomo zvozokanganisa zvakawanda zvichiuraya vanhu vakawanda, vamwe vari muUkraine navamwe vasiri muUkraine. Saka patasvika pakuda kutaurirana chaizvo kuti hondo imbomira, vachitaurirana kuti vakwanise kumisa zvese zvokuramba chikutidzira, nokuti moto uyu uri kuiswa navaBiden kuUkraine havanavo option. Vanofanira kusapota Ukraine nokuti America ine zvakawanda zvainowana kubva muUkraine, pasi rose rine zvakawanda zvarinowana kubva muUkraine, zvinofanira kudefendiwa nezviri kuita vaBiden.
Tinoonawo zvakare kuti pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri imomo muUkraine zvaachiita zvidzidzo zvepamusoro zvakawanikwawo zvichitiza hondo iyi, vamwe vachidzokera kumusha. Pane zvamungakurudzire hurumende yeZimbabwe here yakavabatsira nematikiti kuti vawanikwe vachipa rubatsiro kune avo vakadzokera kumusha?
Hurumende yeZimbabwe yakaita zvakanaka, asi zvayabatsira vana ava kudzoka kuZimbabwe ngaichirega kungovasiya vakadero. Ichivabatsira zvekare kuti kana vachikwanisa kufana kumboenda mumayunivhesiti omuZimbabwe, bomu vapfuurire mberi nedzidzo yavo, kana vachikwanisa kuenda kune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa wana Zambia kana dzimwe paine mari dzacho ngavabatsire vana ava nokuti vana ava navamwe vose vari muZimbabwe ndo yatingati ndo future yedu hatingangovarege kuti vadzoka kumba tochivasiya vakadero vana vanga vaine shungu dzokuzvisumudzira pamwe nokusumudzira nyika yeZimbabwe nepasirosi nokuinda kurodzidza kure kure kwakaita saikoko zvino vakanganiswa hurumende ngaichiramba ichivabatsira nenzira dzaingaonawo kuti varambe vachisumukira nokuti vana vatingatiswa nenjere vane shungu dzokuti vasumudzire nyika yedu.
Ava vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuDeFry University kuColumbus kuOhio.
Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa 3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Bazi rezveutano runoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevasere kana kuti 5418. Vanhu mazana maviri nemakumi masere nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro kusanganisira vana vechikoro makumi mashanu nevasere. Bazi rezveutano runoti vanhu makumi matanhatu nevaviri vari muzvipatara uye pavanhu ava makumi mana nevaviri havana kubayiwa nhomba asi vamwe makumi maviri vakabayiwa nhomba. Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba kuti inyatsoshanda zvakanaka. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nigeria inoti yakabatsira zvizvarwa zvayo zvinosvika chiuru chimwe chete nezviuru mazana masere muUkraine asi pane vamwe vadzidzi makumi masere mudhorobha reHerson. Guta iri rave mumaoko eRussia uye vadzidzi ava vave kukumbira hurumende yeNigeria kuti ivabatsire. Vadzidzi ava vanoti havachina chekudya uye vakadzimirwa magetsi kunyange iri nguva yechando. Zvizvarwa zvekuAfrica zvinosvika zana nemakumi mashanu zvinonzi zvinogona kunge zviri mudunhu iri. Kurukota runoona nezveuchidzana nedzimwe nyika muNigeria vaGeoffrey Onyama vanoti vari kutaura nemumiriri wenyika yavo muUkraine kuti vaone kuti vangabatsire sei. Dare repamusorosoro muCuba ratongera vanhu zana nemakumi maviri nevasere kugara mujeri kwemakore makumi matatu mushure mekunge varatidzira kusafarira kwavo zviri kuitwa nehurumende muna chikunguru. Vanhu ava vakatongwa muna zvita vakapomerwa mhosva yekuputsa zvinhu nekukonzera kusagadzikana munyika iyi. Vanhu vanodarika mazana manomwe vakasungwa mukuratidzira kwakaitika mumatunhu mazhinji enyika iyi. Sangano rakazvimirira reCubalex riri muMiami muAmerica rashora zvikuru zvirango izvi richiti mutemo hauna kutevedzerwa. Vayo vanoongorora zvematongerwo enyika nevemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kunyunyuta kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuramba ichikwira munyika. Mapato ezvematongerwo enyika ari kukwikwidza musarudzo dzemabi election dziri kuitwa musi wa 26 mwedzi uno unove mugovera wesvondo runouya ave mushishi kumhanya nendima kutsvaga rutsigiro kekupedzisira. Mapato akawanda akaronga misangano kubva mangwana chishanu, mimwe misangano ichiitwa nemugovera, vamwe vachiita misangano yavo nemuvhuro svondo runouya. Mamwe mapato ari kunyunyuta kuti ari kunyimwa mvumo nemapurisa yekuita misangano yayo mune mamwe matunhu achinzi kunenge kuine mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiitawo misangano nenhengo dzebato ravo. zvinonzi pamutemo mapato anobvumidzwa kutsvaga rutsigiro kusvika pamazuva mana sarudzo dzisati dzaitwa. Uko Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakatozivisawo kuti yakatodhinda kare mapepa ekuvhotesa, uye vose vari kukwikwidza musarudzo idzi vave kukwanisa kuwana gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Mapato 16 kana kuti 16 achakwikwidza musarudzo idzi. Mukutarisa nezvegadziriro dzekupedzisira dzemapato, Tabata Munyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato idzva repatriotic Zimbabweans vapishai muchauraya, pamwe nemutauriri webato reMDCT iro rinotungamirwa navaDouglas Ngonzora riri kupinda musarudzo seMDC Alliance waWitness Dube. Tatanga nekubvunza vamuchauraya kuti zvakamira sei mubato ravo.
Isusu webato repatriotic Zimbabweans kana kuti VZ tafamba chaizvo nebhora panyaya yekugadzirira sarudzo dzemabyelections ari kuitika musi wa26 March. Panyaya dzekuti mapurisa ari kubvumidza here kana kwete kusangana dzedu, isusu hatisati tapinda muproblem yacho because hatisi kunotifaya mapurisa, tiri kungoita tisikazivisi mapurisa, tiri kungoita muchinyararire musangano dzedu, tongoti kana vazosvikawo petiri tinozozviona tasvika ipapo.
Vadzimwe mungatiudzawo kuti gadziriro yebato renyu yakamirawo sei kusvika pari nhasi?
Hongu, tatenda zvikuru sane mukana iwowo. Isusu sebato reMDCT riri mugungano reMDC Alliance rinovazita ratichashandisa pamabyelections iwawo, tiri kuenderera mberi negadziriro dzemabyelections iwawo. Makaona vhiki rapfuura iri tanga tiri paZimbabwe grounds, kwakauya vanhu vakawanda chose kuti vazonzwa mashoko emutungamiriri wedu vasimboti Douglas Monzora, nekuti chii chakambokonzera nyaya yekubviswawo yevamwe vatakabvisa. Makansilas akawanda president akazotaura vakabvisirwa nyaya dzehuori.
Izvi ndikutotanga kuzvinzwa izvinozvi kuti makansera mazhinji makabvisira huori. Tainzwa kunga maiti vaenda kune rimwe bato reMDC Alliance.
Ndoo zvimwe zvacho zvavangazvakuita kana takuvati ngavauye kubato kuti tinzwe nyaya dzavo, ubva vatiza, ubva vatanga kuti ivo vanosapota vachamisa. Asi isusu sebato chikonzero chaicho chaicho chakaita kuti tisanzwisisane nemakansila zvakawanda inyaya yeuora.
Vamuchauraya, tiri kuona kuti mazuva ekukambena akusvika kwamvura yacheka makumbo. Urongwa hupi hwamuinawo hwekutsvaga rutsigiro mazuva ekupedzisira iwayo?
Izvozvi tiri kuita marandi zvetiri kuita mumadifferent wards nemaconstituencies ane maelections. Saka izvozvi tine program line up yedu inosanganisira kuchivi south kwangundu, inosanganisira mabvuku tafara, inosanganisira highfields kuwadzana nechikanga danga mvura. Tiite misangano yedu iri kubudirira zvakanakisisa.
Toendawo kuna vadhube. Vadhube, gadziriro yemisangano yekupedzisira yakarongwawo nebato renyu?
Tanga taronga musangano kubhinga musi wa21 wakakanzurwa nemapurisa. Izvizvizvi tiri mubishi rekuti tione kuti tingaite here musi wa22, nekuti vakatiti ivo vamunangagwa vanenge vari ikoko. Asi tisu tanga tatotanga kunoti toda kuita rari ikoko, pataka vanga vatibvumira ndobva kwauya zvichinzi ZANU PF ichange iri ikoko, ndobva vakanzura yedu vakati havasisina main power. Zvakamboitika futi kuepoeti takati taita meeting ZANU PF ikauya ikapinda ikoko. Saka izvizvizvi malast meetings edu tichaita kumasvingo, tichaenda kwamutare, tichaenda kunenge kuchienda mamwe maleaders edu zvavo vasiri vasimboti. Asi tichatoona kuti ndepapa pangaende simboti takunopedzisira sarudzo idzo dzidzi kune macandidates edu kwatinogona kusvika tichitaura nevanhu. Asi bato rakagadzirira chose.
Vamuchauraya, muri kugutsikana here negadziriro yaitwawo neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari nhasi?
So far as a new party atinga comment too much on conduct irikwange zek except kuti tikuona haidusenge zek irikuanza ma meeting nema workshop kuti kubvisa ma candidates edu nema agents from campaigning kuti tipedze nguva tichiita izvozvo but as peace that takati hatisi kuita misangano naivo vezek isusu tiri pemisangano nevanhu vachativhotera saka misangano dzezek takatisendeka pasite ndoimwe strategy yatakaona kuti ndo panenge padotore zanupf nezek kuti kubvisa vanhu paground kuti vaswero ari kumameeting kadziro iripo tiri kugutsikana isu tiri kugutsikana ngegraund retiri kukafa hatisati tanyatsotarisa kuti ivo vacho vari kuita chii vezek tiri kuconcentrata nekumobilisa masupporters edu
vadhuve kusvikawo pari nhasi muri kugutsikana here negadziriro yaiitwawo nezimbabwe electoral commission
hatigutsikani nekuti zvakawanda chose zvavangadaro vachiita nenzira iri nani zvese zviri kutaugwa izvezvi zviri mavoters roll zvese zviri kutaugwa kuprinda maballot papers maparties asina kuziva inyaya dzavaigona kuimprova kuti maelections edu asanyanyoite mutauro zvinopa dhemokrasi yedu chiremera kana zvikavapa chena zvese izvozvo zvosaka zeki ine basa rekuti inge ichiimprova maitiro yainoita masystems iwawo tofunga kuti vanozvitozivawo
vanga vari mutauriri webato remdct rinotungamirwa navadouglas monzora iro riri kupinda musarudzo semdc alliance wawitness dube manzwawo zvakare kubva kumunyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato repatriotic zimbabweans vapisha emuchauraya
vateereri vestudio 7 tine chiziviso chakakosha kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa chelive talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvana 9 manheru tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi yemunyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika musakanganwe kuteerera chirongwa chelive talk chatiri kuparura nhasi ichi vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisa kugunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave
Women's Round Table chatinotaura nezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo nhasi na8pm tiri kutarisa nezvemusangano weUnited Nations wepagore uri kutarisa mamiriro akaita zvinhu kumadzimai kana kuti status of women uye zviri kuitika kuukraine kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 ne7255 shortwave wedu yapera gaitimbotarisa misoro yenhau zvakare vanhu vakawanda munyika voshora zvikuru kurohwa kunonzi kwaitwa mutsigiri wecitizens coalition for change vagodfrey chidau kanembe vanozivikanwawo nerekuti madzibaba veshanduko mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vobatana nevamwe vatungamiri kurufu rwevaimbo wemutungamiri wenyika yezambia varupia banda tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumire iku studio7@vowenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vowishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.